Manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 10 2020 makateerera ku Studio 7 nevhenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchikwira.
Currently, we hold two-thirds majority in parliament and we don't need the opposition to pass any law or to make any constitutional amendments. So by elections or no by
Parizvino tisu takawanda mu National Assembly nokudaro hatina basa nenhengo dzemapato anopikisa.
ZANU-PF inoti ine huwandu hunoita kuti ichinje mitemo pamadiro uye haisi iyo iri kudzivirira kuti sarudzo dzisaitwe munyika. Asi MDC Alliance inoti ZANU-PF ndiyo iri kupesvedzera kudzingwa kwenhengo dzayo ne MDCT mumatare eNational Assembly ne Senate. ZCTU yoyambira vashandi kuti vatore mukana wokuratidzira vari pamabasa avo nemusi wemuvhuro. Gagava rechipiri pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevaimbi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden rinokanzurwa zvichitevera kuramba kwavaTrump kuti riitirwe padande mutande kana kuti virtual debate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7994 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu makumi mana nevatatu kana kuti 43 nezuro wakare. Vanhu makumi mana nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye mumwe chete munhu akadzoka kumusha achibva kuUnited Kingdom. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. John Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe kana kuti vadarika 37 million. Vanhu vafane chirwere ichi pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi manomwe nezvitatu kana kuti 1,073,000. America yava nevanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti vadarika 7,895,000. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvisere kana kuti vadarika 218,000. Bato reZANU-PF rinoti harina chekutya pasarudzo dzakambomiswa kuitwa sezviri kutaurwa nevanopikisa. Bato iri rinoti ndiro rine nhengo dzakawanda mudare reNational Assembly pamwe nemuSenate uye rinogona kuumba mitemo kana kuchinja bumbiro remitemo yenyika pamadiro. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF waPatrick Chinamasa vati kunyange hazvo vachiwirirana nechisungo chehurumende chekumbomisa sarudzo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vati bato ravo rakagadzirira kuita sarudzo chero nguva. Vachinamasa vati MDC Alliance iri kunyepera veruzhinji kuti ZANU-PF ndiyo iri kudzivirira kuti kuitwe sarudzo zvichitevera kudzingwa kwedzimwe nhengo dzeMDC Alliance mudare reSenate nereNational Assembly pamwe nemakanzuro akawanda kwakaitwa neMDCT. Vachina masavati ZANU-PF haina basa rakanyanya nesarudzo idzi.
Currently, we hold 2/3 majority in parliament, and we don't need the opposition to pass any law or to make any constitutional amendments. So by elections or no by...
Parizvino tisu takawanda muNational Assembly, nekudaro hatina basa nenhengo dzemapato anopikisa kuti tiise mutemo kana kugadzirisa zvemubumbiro remutemo yenyika. Kuitwa kana kusaitwa kwesarudzo idzi kwatiri hapana musiyano wakanyanya. Saka ndoda kuti zvakaipa kuti MDC iudze vatsigiri vayo kuti ZANU-PF ndiyo iri kukonzera kuti sarudzo idzi dzisaitwe. Hatina hanya nesarudzo idzi. Kusara kwekuti tine tariro yekuwana zvimwe zvigaro panozoitwa sarudzo idzi.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati ZANU-PF haigoni kuzvichenesa panyaya iyi, vachiti bato iri ndiro riri kupeshedzera kudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pazvigaro zveutungamiriri. VaHlatshwayo vati vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokusarudza vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ndo yakadzinga zvisiri pamutemo ma MPs nema councillors akasarudzwa nevanhu MDC Alliance. Chavaida kuita kuda kuti vabe mari yemunyika vaite zvinhu zvisina kururama muparamende pasina anotarisa. Nyika inofanira kuti iite ma-by-elections, vanhu vaite vatungamiriri vavo vanosarudza kwete vatungamiriri vanodzimikirwa.
Vachinamasa vati kunyange hazvo sarudzo dzemaby-elections dzakambosendekwa, bato ravo riri kuenderera mberi nekusarudza vachazomiririra bato iri, asi vachitevera zvinodiwa nezvinokurudzirwa mukudzivirira chirwere checovid-19. Kunyange hazvo hurumende iri kurambidza kuungana kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19, vachinamasa vazivisa kuti urongwa hwavo hwekuratidzira kusafaririra zvirango zvakatemerwa nyika huri kuenderera mberi mwedzi uno musi wa25 Gumiguru, asi vakati vachange vachiteedzera zvinenge zviripo panguva iyoyo panyaya yekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Panyaya yevanhu vakavakira panzvimbo dzisingabvumidzwe nemitemo yenyika, vachinamasa vati bato ravo riri kukurudzira kuti varidzi vedzimba vakurukurwe navo, dzimba idzi dzobviswa, asi varidzi vachizobhadharwa nehurumende. Vachinamasa vatiwo vakatengesera vanhu dzimba panzvimbo dzisingafanirwe kuva vanofanirwa kubatwa nemutemo, vachitengesa pekugara zvisiri pamutemo. Vakakurudzira mapurisa kuti asunge munhu wese vanoita izvi vachishandisa zita reZANU-PF. Izvi zvatsigirwawo nemukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrescious Shumba, avo vatiwo zvakakosha kuendesa kumatare vanotengesera vanhu pakugara zvisiri pamutemo.
Ivo vari kuita maland barons vanoshanda nemacouncillors nemaofficials ndivo vanofanirwa kusungwa.
Asi panyaya iyi vaHlatshwayo vati ZANU-PF ndiyo inozivikanwa nekugarisa vanhu panzvimbo dzisiri pamutemo senzvira yekutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo.
Ii ZANU-PF yakapedza kubalendi ichipa vanhu vayo zvepolitics vachiita zvinhu zvisina kururama. Saka izvi zvese zvekudai ngavasungane ukoko kuZANU-PF vachapedzana nekuti ivo ndo mbavha hombe.
Vamwe vevakagara panzvimbo idzi zvisiri pamutemo kushitungwiza vakatotanga kuputsirwa dzimba dzavo, izvo zviri kutarisirwa kuitikawo muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nasi rangariri zuva rekurangarira utano hwepfungwa pasi rose, kana kuti World Mental Health Day. Izvi zvaitika panguva iyo huwandu hwevanhu vanorwara nepfungwa huri kukwira muZimbabwe nepasi rose zvichikonzerwa nechirwere checovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nestudio 7 nhasi mushandi mukuru mubazi rezveutano amai Lokadia Mavhudzi vanoti utano hwepfungwa dzemunhu hwakakosha pamusoro peupenyu hwake sezvo pfungwa dzichibatsira munhu kuti ave nebudiriro muupenyu hwake.
Utano hwepfungwa hunokosha pamusoro peupenyu hwemunhu nekuti pfungwa dzako ndidzo dzinoita kuti uve nebudiriro mukati meupenyu hwako, dzinokubatsira kuronga nekuroronga uchiona kuti zvose zvaunoda kuzoita ndezvipi.
Amai Mavhudzi vachiri chirwere checovid-19 chiri kuwedzerawo kusagadzikana kwepfungwa dzevanhu munyika nenzira dzakasiyana-siyana.
Tikatarisa isusu gore rino ra2020 vanhu vazhinji vakava exposed kuchirwere ichi nekuti tiri kutarisa kuti takasangana nechirwere checovid-19 icho chakauya chikakanganisa mabasa edu, chakauya chikakanganisa utano hwedu, chakauya chikakanganisa mafamilies edu, zvinova izvo zvinhu zvinobva zvakanganisa kupfungwa dzemunhu.
Amai Mavhudzi vati vanhu zvikamu 20 kubva muzana vanorwara nechirwere chepfungwa mukurarama kwavo. Chiremba anoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vati chirwere checovid-19 ndicho chiri pamusoro kukonzera kuti vanhu vasagadzikane mupfungwa dzavo sezvo vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa pamwe nekufirwa kana kurwarirwa nehama. Vamurambidzi vati kuvharwa kwenyika kwakakonzerawo kuti vana vechikoro nevanhu vanga vasaende kumabasa vapute nekunwa zvinodhaka.
Chechipiri chakada kuerekera zvakare kucovid-19 takatarisa kunyanya wechidiki. Vazhinji vanga vachienda muzvikoro kumacolleges vakanga vasiri kukwanisa kuenda ikoko nekuda kwecovid-19. Ende chimwe chavanga vava kuita chatanga tiri kuona kusuta nekunwa zvinodhaka nekuti vakanga vasina zvimwe zvavanga vachiita zvinounza pundutso. Saka kusuta nekunwa zvinodhaka ikoko nemhaka yekuti hapana mamwe maactivities ari kuanga achiitwa zvokuenda kuzvikoro, kuenda kumacollege, kuenda kumabasa. Nekuda kwecovid-19 kwaunza zvakare kuwandu wechidiki atingati mayouth ari kuita zvirwere zvepfungwa asimuke zvakare mukati.
Mumwe anorwara nepfungwa muchinhoi vaLucky Chinake vati vakamboenda kuchipatara vakapiwa mushonga asi pari zvino havasi kupiwa mushonga, izvo zvave kuita kuti vanyanye kurwara zvekuti vanhu vanenge voti vanopenga.
Vanobva vatoona semunhu anorwara semunhu anopenga anenge asina kukwanana anifamba achipenga achivhengera marara nechikafu mumabhini. Apapo tatozoenda kuchechi, tatozoenda kuchechi tinoona mufundisi kuti tizonamatirwa, tikanamatirwa totanga kugara zvakanaka tichigeza tichienda kuchechi.
Vachitaura padande mutande nhasi sachigaro weWorld Federation for Mental Health Dr. Ingrid Daniels vachiongorora yakaitwa pasi rose inoratidza kuti chirwere checovid-19 chaita kuti mamiriyoni akawanda evanhu varware nechirwere chepfungwa uye munhu mumwe chete pavanhu vana anorwara nepfungwa pagore pasi rose. Zuva reWorld Mental Health Day iro rakatanga kucherechedzwa musi wa10 Gumiguru 1992 riri chedzwa gore rino pasi pedingindira rekuti Mental Health for All. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyeritsidza vanhu vese munyika kuti vapinde muhurongwa hwekuratidzira pamabasa avo nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti zvakakosha kuti munhu wese pese paari zvake ambotora nguva yekuratidzira ari paanoshandira senzira yekuudza hurumende kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vashupike. VaMutasa vanoti nhaurirano dzevashandi nevashandirwi pasi peurongwa hwetripartite negotiating forum hazvina zvadziri kubudisa sezvo hurumende iri kuramba yakaisa zvipikiri munzeve dzayo. Taedza kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata.
Tikuti mvuro wega wega vashandi vanofananga vachiratidzira vagari venyika vachiratidzira vachitaura nyaya dzavo nenzira dzakasiyana siyana dzavanokwanisa nadzo kwavanenge vari.
Chii chapa kuti sangano renyu ritore danho iri vaMutasa?
Tine nyaya dzakanyanyisa kuwanda, asi nyaya hombe ndeyekuti munyika zvino hazvina kugara hazvina kugadzikana zvakanaka, yatinoti crisis. Tine nyaya yekuti zvinhu zvese zvaondomoka, apana chiri kushanda wa muzvikoro vana vasikudzidza varairidza vasikufara vari kudzimba takava nenguva yakareba zvipatara zvikushanda vana mukoti nana chiremba vari kuramwa mabasa vashandi vese munyika imi hapana ari kufara hapana ari kutambira mari inokwanisika taatorarama munhapwa nomukudzvanyirwa kwakanyanyisa mari yekutambira yemabondnot nemaRTGS haisi kuenderana nemari yemitengo yezvinhu zvose muzvitoro kana mari dzekubhadhara matinogara kana mari dzekutendesa vana kusikoro hatina
ko urongwa hwetripartite negotiating forum hwakamira sei
uku hakuna chiripo tripartite negotiating forum tagara tichimanikidza kuti dai yashanda nokuti nyika inei inongoda hurukuro zvakakwana kuti vanhu tienderere mberi nenyika asi tiri kuona kuti hurumende yedu hazvo hurukuro haitoti kana ichitoti kumanana chiremba vakonana yonzitaisa masoja taakuita zvechisoja zvinoreva kuti hurumende isingadi hurukuro hakuna chiri kufamba kutripartite negotiating forum mameeting tiringoita hatisi kubuda isu sevashandi kana kukanzi kune meeting tinoenda tichiisa zviri kuda vashandi zviri kuda vagari vemunyika asi tiri kuona kuti hapana chiri kushanda saka gore rino rese tanga tichiedza kuti zvifambe hakuna chiri kufamba vari kungoita hubimbindoga tiri kutoona kuti nzira dii dzinogona kuti zvinhu zviende mberi inzira yekuti vashandi vabatane vagari venyika vabatane voshandisawo simba ravo rekubatana vachiratidzira hatina kuti hatina mapurisa hurumende ine zvese izvi asi simba redu riri mukubatana imomo saka hurumende kana yaa hurumende yemauto sezvaitika muno zvinoreva kuti hapana chichashanda kana parliamendi chaiyo haishandi tnf yacho haishandi zvinhu zvose zviri muconstitution zvinenge zvangoiswa padivi pongoiswa zvinhu zvechisimba bezi zvinova ndizvo zvaendesa nyika kumawere saka hakuna chiriko kutripartite negotiating forum
kusaenda kumabasa kwamuri kukurudzirawo kumusi wemuvhuro wega wega kunorevei vamutasa kana nyika ichinzi ine vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vasina mabasa
musi wemuvhuro hatisati tati vanhu vasaende kumabasa vanhu vanenge vachienda kumabasa zvokuti kumabasa ikoko kwavanenge vari munguva dzokuzorora munguva dzelanji kana kuti vachienda kumabasa kana kuti vachidzoka vanhu varatidzire vari muzvipoka zvavo zvokutizve haisi nyaya yevashandi bedi asi inyaya yemunhu wese mastudents kwavari mumayunivhesiti mumakoreji nguva yakasununguka kwavari ngavabude panze vachiratidzira vagari zvevemunyika kunyange paunoshanda zvechitengesa pamusika ipapo ratidzirai vanena vari kutadza kudzidza muzvikoro hapana chinotadzisa vanhu kuti vabereki varegere kuendesa vana mavari kukanganisika muzvikoro musina varayiridzi umo matiri kuona kuti vana vari kukanganisika chaizvo haisi nguva yekuti vana vachirwire sezvatiri kunzwa vana vezvikoro vachiti vakuda kuratidzira vari ivo vabereki ndivo ngavaende muzvikoro zvavo panze pezvikoro voratidzira zvokuti munhu ngaaratidzire kwese haisi nyaya yemunhu ari kushanda pabasa riri formal asi kunyange ari kuzvishandira wacho hapana chiri kubuda vari kurima fodya chaiyo ari kutenga mbero nezvose mishonga yese nemari yeus dollars asi pakutengesa otorerwa opuwa marara ari kurima cotton ndo zvimwe chete
mutungamiriri wezimbabwe congress of trade unions vapeter mutasa vachitaura vari parunhare vari muharare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezvemadhibheti emutungamiri wenyika muamerica recommission on presidential debates rakazivisa nezuro kuti dhibheti rechipiri pakati pemutungamiri weamerica vadonald trump nevaimbi vemutungamiri wenyika vajoe biden rakanzurwa dhibheti iri rakakanzurwa mushure mekunge vatrump varamba kuti riitirwe padandemutande panguva iyo paine kushushikana pamusoro peutano hwavatrump avo vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 svondo rapera gakava iri iro raifanirwa kuitwa musi wa15 gumiguru rakakanzurwa mushure mekusawirirana pakuti dhibheti iri rofambiswa sei yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muno muAmerica ane mwana wake achange aripa chiitiko chikuru chekurangarira zuva remwanasikana reUnited Nations rinonzi International Day of the Girl Child richange richirangarirwa pasi rose mangwana. Zuva iri rinokurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavachange vari kuita pazuva iri.
Inini ndinoitwa Lucy Ndongwe Chikowero, ndiri muorganization inonzi MTC Educate a Girl Inc, zvakare ndiri muRosaria Memorial Trust. Mangwana anova October 11 kunenge kuine zuva rekupemberera vanasikana rinonge celebrate kwa through United Nations. Zuva iri rinonzi the International Day of the Girl Child. Ndine mwanasikana wangu anonzi Maka Chikowero ane makore 15 akatanga organization yake inonzi MTC Educate a Girl Inc. Iye nevamwe vatungamiriri vanasikana kuburikidza neinonzi Generation Equality vari kugara pasi nemukuru anotungamira kusangano remadzimai rinonzi UN Women Executive Director vanova iwo Dr. Pumzile Mlambo Ncuka. Saka vachange vachiva neinonzi heart to heart conversation in regard to my issues affecting girl children in the world. Saka iye nevanasikana vachange vachiita musangano uyu kubva na11 mangwana kusvika na12. Then iye akakokwazve kuve mutauri mukuru nenonzi United Nations Association of Dale County in the United States nechikoro chikuru cheUniversity of Wisconsin. She is a featured speaker pane dingindira ravo rekucelebrate zvakare International Day of the Girl Child rinonzi Our Daughters, Our World.
Musangano uyu uchange uchiitirwa pachivhitivhiti here kana kuti zviri kufamba sei senguva yekorona kudai?
Senguva yekorona kudai zvanakira pakuti uchange uchiitirwa pachivhitivhiti paInternet through Zoom. Pane mazoom links aripo. Izvi zvabatsira pakuti vanasikana vari kunzvimbo dzakaita seChimamimami nevakaita seMurehwa kushamba vachange varipo vachikwanisa kunge vachiteerera vachiparticipata tichishuvira kuti intaneti yacho inenge ichibata zvakanaka asi at least zvaopen up the opportunity yekuti vanasikana pasi rese vange vachiparticipata pamaevents maviri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvakaitwa nemadzishe ekuChimanimani vakabika doro mukupera kwesvondo seurongwa hwekuchenura nzvimbo mushure mekuwirwa kwayakaitwa necyclone Idai muna 2019. Uyewo tiri kutarisawo magariro achiri kuita vanhu vakawirwa nedambudziko iroro recyclone Idai. Tabata kansela weward 23 kwakare kuChimanimani vaJoel Dumakwezu kuti tinzwe kuti urongwa hwekubikwa kwedoro nemadzishe hwakanangana nei chaizvo.
Vakabika doro madzimambo vabika doro rekubidira kuti tada kati vanhu vedu tinoti kamwe ndokunda kudzimari kurova kana kuti vaide kunyaradzawo mweya yevanhu vachiti
Saka munoona zvichibatsira zvakadii izvo zvakaitwa nemadzishe izvi mukunyaradza vanhu vakashayikirwa nehama dzavo munguva yecyclone idai? Sevagari muri kumbogarawo pasi here nemadzimambo enyu muchivasvitsawo matambudziko iyoyo amuri kutaura? Hurumende iri kupembedza zviri kuitika ikoko vachitaura kuti kuri kugadzirwa migwagwa, kuri kuvakwa dzimba, vamwe vari kunzi vabviswa vakaendeswa kwamutasa. Saka imi muri paground hapana zvamuri kuona here? Manga makateerera kuna vaJoel Dumakwezu vanoya kansela weWard 23 kuchimanimani muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika huri kuramba huchikwira. ZANPF inoti ine huwandu hunoita kuti ichinje mitemo pamadiro, uye haisi iyo iri kudzivirira kuti sarudzo dzisaitwe munyika. Asi MDC Alliance inoti ZANPF ndiyo iri kupesvedzera kudzingwa kwenhengo dzayo neMDCT mumatare eNational Assembly neSenate. ZCTU yoyambira vashandi kuti vatore mukana wokuratidzira vari pamabasa avo nemusi wemuvhuro. Gakava rechipiri pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevaimbi vemutungamiri weAmerica vaJoe Biden rinokanzurwa zvichitevera kuramba kwavaTrump kuti riitirwe padandemutande kana kuti virtual debate. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisendaba.